MDC Alliance yazivisa zvakabuda muongororo yekushandiswa kwemari mubatwiri yakaitwa neimwe kambani neunyanzvi mukutarisa mabhuku emari. Vachitaura nevatori venhau muHarare, mubati wehomwe vaDavid Coulthard vati MDC Alliance inoshanda nemari inobva kune veruzhinji uye sebato vanokoshesa zvakanyanya kuzivisa kuti mari dzinenge dzakapiwa bato iri dzinenge dzakashandiswa sei. Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vati kuongororwa kwemabhuku avo uku kunotevera chibvumirano chavakaita sebato chekuti vaongororwe mashandisirwo anoitwa mari mubato ravo. VaWende vatiwo aka ndekekutanga bato ravo richibudisa ongororo yakadai.
Patakaita Congress takaita resolution yekuti separate tinofanirwa kuti titungamire pakuzvichenesa nekuti tiongororwe mashandisiro atinoita mari, particularly mari dzatinowana kubva kuhurumende dzePublic Finance Act. So ndo mabooks atauya nawo panapa akaongororwa nemaaccountant akazvipindirira vakaona mashandisiro atanga tichiita mari yeruzhinji. Saka tauya kuti tipe kuruzhinji kuti vachionawo mashandisiro atakaita mari. Ichi ndo chekutanga chatazviita ever since party yedu yakafomwa.
VaHwende vatiwo zvavaita izvi mucherechedzo wekuti vese vanoshandisa mari yeveruzhinji vanofanirwa kubudisa pachena mashandisirwo emari dzavanenge vapiwa kuitira kuti pasava nekufungirana.
But hapana party yatiamboita sezvataita izvi, and it's an example yatiri kuda kuti tiise muhurumende kuti kana muchishandisa mari dzevanhu mapedza kuzvishandisa, ipaivo vanhu vaongorori kuti mari hadzisi kubiwa here. Muri kuona zviri kuitika, mari dzecovid dziri kubiwa, hapana zviri kuitika, vanhu havasi kusungwa. Saka tiri kuda kuti tione vanhu vazive kuti kana tazenge tava muhurumende ndo zvatinge tichikwanisa kuti tiite so that zvinhu zvese zvinge zviri pachena.
VaHwende vati ongororo yemabhuku avo yakanonoka kupera nekuda kwechirwere cheCovid-19 izvo zvakambomisa mabasa ana mazvikokota vanoita basa iri. VaHwende vatiwo kunyange hazvo MDC Alliance isisina mari yainowana kubva kuhurumende inopiwa mapato anopikisa pasi pePolitical Parties Finance Act zvichitevera kusawirirana neMDC iri kufanotungamirirwa naMuzvare Thokozani Kube, bato ravo riri kuwana mari kubva kuvatsigiri varo, izvo zviri kuita kuti vakwanise kuenderera mberi nemabasa avo zvinosanganisira kubhadhara vashandi vavo.
Takabhadhara vashandi vese mari dzataiva dzatanga tichivaowa. I think patakasvika vamwe vanga vachioyiwa ne12 months masalary arrears zvaiitawo ndo yanga, but izvi zvinhu takati ngazvipere. So takapedza kusabhadhara zvikwereti.
Vatiwo ongororo iyi inoratidza kuti hapana chakaipa chakawanikwa mukushandiswa kwemari yebato iri. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance vaJeff Chaitezvi vati vafadzwa nemaitiro ebato ravo anobudisa pajekerere kuti mari dziri kushandiswa sei.
Zvaitwa nebato rangu randinotsigira zvekubudisa mapepa gwaro nemashandisirwo akaita mari mucherechedzo wekuti MDC Alliance bato rejekerere rinokoshesa andingati good governance, transparency yakanaka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vatiwo zvakanaka kuti mapato ezvematongerwo enyika abudise mafambiro emari dzavo kuitira kuti veruzhinji vave nechivimbo chekuti mari idzi dzinoshandiswa zvakafanira. Vakuchera vatiwo kurudziro yavo ndeyekuti MDC Alliance irambe ichiita izvi gore rega rega.
Ndinoona chiri chinhu chakanaka chaitika ichochi chekuti bato rinoburitsa mafambiro emari dzavo yatingati public audit result yavo. Chekutanga ngatizive kuti bato iri rine mari dzakawanda dzinobva kune veruzhinji kunharaunda dzakasiyana siyana. Saka zvinopawo veruzhinji vimbo yekuti kana vachiisa mari dzavo mubato iri vanenge vachinzwisisa kuti mari dzavo dziri kufamba dzichiendepi. Chandingangokurudzira ndechekuti chive chinhu chisingatangiri nekuperera pagore rineri.
Bato iri rinoti mugore ra2019 rakawana mari inoita mamiriyoni matanhatu nemazana maviri ezviuru zvemadhora emunyika kana kuti 6.2 million RTGS. MDC Alliance ine matunhu gumi munyika uye matunhu matatu akasimba ari kunze kwenyika anoti South Africa, North America Province neUnited Kingdom. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.